Urongwa huripo iyo zvino kwatiri nema affiliates edu ndeyekuti tione kuti vanhu vanotambira masalaries anoenderana nekukwira kuri kuitika mutengo. Masalaries ange asarira kumashure nekuchinja kwaitika panyaya dzemari. Pakauya SI-142 takaona masalaries achisarira pasi, mitengo yezvinhu ichienderera ichikwira zuva nezuva nenyaya yekuti exchange rate ndiyo iri kuteerwa nemagoods and services. Saka iyo zvino maaffiliates ari busy kana kuti kunegosheta, vari kuona kuti hatingakwanisi here kurestore kana kuti kuona kuti vasalaries evanhu anodzorerwa paanga achikwanisa kutenga, kudzorerwa pane zvinhu zvaanga zvichikwanisa kutengwa pasati pauya SI-142.
Chii chamave kunangana nacho iko zvino?
Maaffiliates edu ese nesu isisi kufederation level patinenge tichisangana kutripartite negotiating forum, focus yedu iyo zvino ndiyokuona kuti masalaries anonegoshetwa kusvika paanotenga zvinowanika kuzvitoro. Ndiyo focus iripo iyo zvino yokuti tione kuti tinorestore purchasing power yemamembers edu. Patinenge takusangana kutripartite pamvuro Monday, nyaya iri mudariro ndeyokuti tinzwe kuti kabineti vakazoti kudii panyaya yemihoro, nekuti patakapedza kusangana kutripartite negotiating forum hatina kuwirirana panyaya dzekuti toita sei nemuhoro yakasarira kumashure pakauya SI-142 of 2019.
Ko, panyaya yekuratidzira kana kurega kuenda kumabasa, ruzhinji rwevanhu vari pasi pesangano renyu vari kuti chii?
Patakatenderera Zimbabwe yese, tingati maregions etu ese, tichipa vashandi mafambiro edu kutripartite negotiating forum, zvakabuda pachena kuvashandi kuti kana kusina zvabuda tinoregera mabasa. Asi tisati taregera mabasa, tatichombopa vemabhizinesi nehurumende mukana wekuti vapindure panyaya iyoyo yemari. Kana mameetings anotera aya atadza kutipa mari, hazvimboshamisi kunzwa vashandi vachitaura nyaya yekuti vari kuregera mabasa. Tingangoannounsa kana kuti kutaura kuti tiri kuregera mabasa panguva inoteera. Vashandi zvekare vakaibuda pachena kuti havasi kufarira mari inonzi RTGS kana kuti bondi. Vanoda mari dzavo kuti ngadzibhadhare nemari ine valu. Tingasarudza kuti tingati irandi here inofanira kushandisa, iamerican dollar here inofanira kushandisa, asi havasi kutrusta kuti tingatenderana paRTGS. Imari chaiyo vanokwanisa kushandisa here, sezo mari iyi iri kuluza varu zuva nezuva. Saka vashandi vange vachiti vasikufarira kuti vapote vachipiwa mari isingashandi.